Vanhu vakangosvika zviuru zvitatu. Nhasi vafamba kubva mumusha mukuru wesakubva kwamutare vakananga muguta vaine zvinyorwa zvine zvinyunyuto zvavanoda kuti zvigadziriswe nehurumende. Amai Kupe vazoverenga mashoko avatsvangirai paMikus Park muguta. Vati yave nguva yekuti vamugabe vasiye masimba vape vamwe vanokwanisa kugadzirisa nyika. Vaendera mberi vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuramba vachiratidzira nyika yose uye kubatana nevamwe kudzimara pava neshanduko inopa vanhu chekudya, mabasa, kupedza huori, kumutsa makambani akavhara uye nekupedza hurombo. Mai Kupe vati CMDC vari kupokana nenyaya yemabondi notes ari kuda kuparurwa nebhanga reRBZ, kushayikwa kwemari vevashandi vehurumende, kutsakatiswa kwemari yemangoda ekwachiyadzwa inoita $15 billion uye nyaya yekuti makambani nemafektari avhurwe vanhu vashande. Vapedzisira nekutenda vauya vakawanda kuzoratidzira kunyange hazvo kuine chando change chichikwidza hamba mumuti. VaDavid Tekeshe mumwe wevamwe vange vari kuratidzira pazuva ranhasi uye vanoti mashoko avatsvangirai ange akanaka sezvo ange ari ekutsigisa veruzhinji kuti vachitarisira shanduko munguva pfupi iri kutevera pasi pehurumende yeMDC.
Speech of President, yeah, it's a strong one. Iruragidza kuti wa vision yavo iri pamberi pekuti nyika ichinje. Saka tikutotarisira kuti promise kuti mademonstrations will go on zvika mugari abva. I think that's takatarisira izvozvo.
VaJames Mndenda, mugari wemamutare vauyawo kuzobatana nevamwe paratidziro yanhasi. VaMndenda vanoti ino yava nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane kuita chinhu chimwe chete, kwete kupeta maoko pasina chavari kuita nekuomerwa kwavaitwa neraramo.
Kwete kungochema vanhu vari kumba, asi nhasi wabuda in their thousands. Zvinoreva kuti munhu wese arwadzirwa. It's a clear sign yekuti come 2018 panenge paine basa. Tiri kungoshingirira tiri muno muZimbabwe, asi rwendo rwavo takuda kuti tisvike, takucrossa Red Sea. Ndinodaira kuti zvinotifambira munguva iri kutiteera, asi tirati tiende manikaleni nekubuda kwawaita in their thousands.
Mumwe wevechidiki angari paratidziro yanhasi ndimuzvare Chinai Mangezi abva kuChipinge. Muzvare Mangezi anoti vechidiki vanotsigira ichi chiitiko sezvo vasina mabasa kunyange vaine fundo yepamusoro.
This is my youth. Tinoitei? Mabasa hakuna. Tikavunhu akaenda kana kuti degree, kuita degree hakuna mari. Saka Mugabe must go.
Amai Nenzi Nyamazi, mugari wemumusha wedanga mvura kuno kwamutare. Amai Nyamazi vanoti vafadzwa nemashoko emutungamiriri wavo sezvo vaparura kuti havazi kuzomira nenyaya yeratidziro idzi.
Ndinofara nekuti pakange paita zvinhu zvakadai zvikukurudzira kuti senyika yedu yaenda kumawere, kuti baba vedu vatsvangirai vachitikurudzira kuti kana pakange pachiita chitiko chakadai munhu wese, nekuti upenyu huri kurwadza munhu wese, kunyange kamwana kari mudumbu chakasati kabarwa, musi waanongobuda achiri kunyange arimo mudumbu amai vake ari kurwadziwa ikona nhamo iri kuno kunze.
Mutevedzeri wevatsvangirai Amai Kupe vauya kuratidziro yanhasi neumwe utungamiriri hweMDC hunosanganisira vaMorgan Komichi, vaBedinico Bebe, amai Teresa Makoni, amai Porina Mpariwa, vaJiles Mutsekwa, amai Linet Karenyikore, vaBet Gutu, vaDouglas Monzora nevamwe masachigaro ibato iri kubva kumativi mana ose enyika. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndine Ilwe Dhamoyo.